Dynamos iri kutatarika zvinotyisa zvekuti chikwata chinemukurumbira ichi chatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu izvo zvasiya Zimbabwe iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Asi captain weDynamos Ocean Shure anoti kutambura kwavo kuri kupera nesondo nekurova Capes United mumutambo wangu wakamirirwa nevakawanda weHarare Derby muNational Sports Stadium.
Ndira kushira kuti tine rizvizvi tasina kuwana tasiri kukwanisa kupefoma zviriraiti saka tikwanisa kuhwina padhabhi mamwe magames anozouya tichiita motivatwa negemu iro ratichatamba iroro.
Mumwe mutevheri weZimbabwe vachatenda makaju vanoti vanzwa nekudyiwa asi paCapes United ndipo pavachasimukira sezvavanga vachingoita mwaka yese.
Dynamos tinotanga kusimukira paCapes tikutarisira kuhwina pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira tanzwa nekudyiwa nekuti tanga tautarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi Capes United yakarohwa 2-0 nezvibodzwa zvakakandwa naChristian Ekupa uyo achange asimo mumutambo uyu mushure mekusiya basa nemhaka yekusabhadharwa. Dynamos ikarohwa kana kuita mangange ZPC Kariba ikakunda Chicken Inn, Dynamos inobva yawira pasi pasi chaipo pamakundano aya. Zvichakadaro chikwata chiri pamusoro pemakundano eleague aya cheFC Platinum chiri kutarisira kutora mamwe mapoints matatu ese apo chiri kushanya kuBulawayo kunosangana neBulawayo Chiefs mangwana. FC Platinum ine mapoints 16 yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo ine mutambo wakapfava neMutare City Rovers muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Highlanders vs Shabani Mine, Chapungu vs Herentals, Yaja vs Nichrat, ZPC Kariba vs Chicken Inn, Blower City vs Triangle, Harare City vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.